Vandava, vakashaika manheru apfuura muchipatara chechiredzi General Hospital. Mutauriri wemhuri yavandava vastephen goto vaudza studio 7 kuti vandava vakashaya mushure mekunge vabatwa nechirwere checovid-19.
Ndingati kushaisha kwaita mukoma wangu
vachirwara kwenguva yakareba vakaenda kuchipatara nemusi wefriday vaenda kuchipatara nemusi wefriday and then he tested positive for the virus and then nobva vaita sekuparandaini yavo vachionekwa nana chiremba vari muisolation then pakatanga zvava kuimba zvakanyanya ndopo vakatozotorwa kuti vaende vanoisiwa paoxygen nekuti kufema ndokwanga kwavakunyira kuvashupa saka totombofunga kuti pamwe zvava kuita nani ndopotongonzwa kuti vafundikana vari paoxygen kudaro saka ilosi huru chaizvo kumhuri tiri kubatikana nokurwadziwa zvakanyanyisisisasisa hatisisina kila munhu anomira navanhu sezvavaita ngati handimunde kubatikana zvakanyanyisa.
Mutevedzeri wegurukota revashandi munyika uye vari seneta kwagutu valabh momatuke vati bato ravo pamwe chete nenyika yarasikirwa negamba raida budiriro.
Tinoda kuzivisa mhuri yemasvingo nenyika yese kuti tarasikirwa nacomrade Ndava. Comrade Ndava munhu akashandira musangano wedu weZANU PF kwenguva yakati kuti, akashanda nemaexecutive akasiyana-siyana, akaita memba yeparliament kuchiredzi. Nhasi uno uyu watisiya nenyaya dzedenda riri kungotenderera recovid. Comrade Ndava munhu unoyeukwa nemabasa akakosha akaita kubudikidza nebasa raakambopuwa rokuva member of parliament, akaita maprojects akawanda wanda muconstituency yaaishandira.
Vagoto vati vachazivisa munguva inotevera kuti vandava vachavigwa riini. Mutauriri wekomiti yecovid-19 mumasvingo varogers iri mai vati nekuwanda kuri kuita chirwere ichi vanhu vanokurudzirwa kugara mudzimba vachitevedzera mitemo yelockdown level 4.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kuti vasabude panze vachingofamba-famba. Tiri kuramba tichingoendera mberi nekukurudzira kuti palockdown iyoyi yakaiswa nehurumende titeedzere zviga zvakaiswa izvozvo. Nyaya yekufamba-famba inotiita kuti tikatiparadzire chirwere ichi. Tiri kuona kuti vanhu vakawanda vari kufa, vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere ichi. Ngatiedzei kurwa tiri pamwe chete. Saka tinoti isu pane zvakatakwa nehurumende, ngatipfeke mamasiki patinobuda kunze, ngatimaintaine social distancing, ngatizamei nepatinogona kugeza maoko nguva nenguva tichishandisa mvura nesipo kana kuti masanitizers.
Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza vatori venhau kuti bato ravo richazivisa munguva inotevera kuti vai vegurukota redunhu remanikaland amai Ellen Gwarazimba pamwe nenhengo yavo yecentral committe vamoton Maliyanga avo vakashaya nezuro vachavigwa rini uye kupi. Mashoko atiri kutambira anotiwo mudzimai wevaimbo vegurukota muhofisi yemutevedzeri wemutungamiriri wenyika munguva yeutongi vamugabe vasylvester Nguni vashayawo nhasi nedenda recovid-19. Vanguni avakafirwa nevamai vavo nechirwere ichi apo chakapinda munyika gore rapera vati mudzimai wavo azorodzwa asi vanga vakabatikana kuti vataure zvakawanda. Ndakamira studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.